club. Pasha katanga taidanana. 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 Harudo redu raie murwa. Panodanana. Imo munamo ne kutaurwa. Mukati haro weda iwa toka. Misoti pamatama da iti nirigam. Kana usisade nisivise. What did I do? Missing you, no. Bye, 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 bye. What did I do? Not missing you, no. Na gara chigurera, di chigunyengera iwe. Bye, 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 bye. Na gara chigurera, di chigunyengera iwe.
Exclusive from ZambianMusic24.com.